Mumwe chidi karukita basarno ye murika munyika, ndilanko skuu ya ngepi, mugarewe kushamba, uyo akavamba sangano rubatira vechidiki kusia zvinodhaka, Relankos Drug Abuse Reintegration Facility.
Chakati pusha utitivure drug abuse riabu, inyaya ye mayuti edu anga parara mayuta, achisina future mayuta, achawana mabasa because of a drug. Saka takavura riabu yedu kunoku. Ndova ta ita take in mayuthi takama initiate mayuthi akatuande angari under drug. Takama batsira. Apasi pese patunofana kumirira kuti government ichaita. Oficho anari kuparara wachiona tete choona tega tega mumaraini munomu.
Asilankos anoti haisi nyore kuti sangano rakaita serake. Rirambe richibatsira nharaunda yaari.
Tingatoti tiri under pressure. Bozi munhu wese ane mwana wake ari affected ne drug mu community. Anonoka gedi every day. Endi pangu pacha atukwanise kuramba tichitora vanhu tichiva atenda. Hazvichaita nenyaya kuti patete chitira kuno ku location mu community medu. It's in 7 rooms house. Yatazongotena kuti no guys, let's turn this house inge iri imba yekuti tibatsire vanhu.
Sangano revechidiki reZimbabwe Sunshine Group nderimwe riri kuita zvidadiso munyaya yekurwisana nekuchinja kwemamiriro ekunze. Studio 7 yataura nemumwe wevatungamiri vesangano iri, Cliff Chivanga, uyo atsanangura basa ravanoita.
Basa ratiri kuita rakanyanya kutarisana nenyaya yekuti marara ange asingaonekwe samarara. Rakatarisana nenyaya yekuti tinge tichibatsira kuti zvinhu zvinoshandiswa nevanhu zvichiraswa zvichizopedzisira zvaakunzi marara. Zvive zvinhu zvinofanira kunge zvichishandiswa, zvichikwanisa kunge zvichipawo pfundutso kuna avo varinge vachinge vachiwanikwa vachibata pazviri.
Cliff anoti vanhu vari kufarira basa riri kuitwa neZimbabwe Sunshine Group, naizvozvo vachawedzera mwando.
Kune avo vatinoshanda navo vakatenderedza Zimbabwe yose, kune vakawanda chaizvo vanokwanisa kuti vange vachipupura kunaka kwezvirongwa zvatiri kuita. Izvo zvinova zviri kushandura kubata kwavo kwamaoko nekuwedzera mando dzeyatingati income.
Mabasa anomwisa mvura ari kuitwa nevechidiki aya ari kuitika munyika ine dhora riri kupera simba mazuva ose, uye mitengo yezvinhu ichingokwira madiro. Zvinonzi nenyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki zvinoratidza kuti vechidiki vanokwanisa kusimudzira upfumi hwenyika ino kana vakawaniswa mikana yakazara. Munyori mubazi rinoona nezvenyaya dzevechidiki vaSolomon Mhlanga vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuedza nepesi painogona kuwanisa vechidiki mikana yekupunduka. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko kuchikamu chinoshanda nebazi revechidiki cheZimbabwe Youth Council vatanzikwa Guranungo vaudzawo Studio 7 kuti vechidiki vanoda kuvamba mabhizimusi vanogona kubatsirwa pachena nechikamu chavo.
Yes, nyika zviri kudai munyika, asi there are youth opportunities in mining, in agriculture, tourism, health, sport, arts and culture. So my youth iwayo vese vane mazvikwanisiro navasina zvikwanisiro vanokwanisa kunge vachipinda muzvirongwa izvozvo.
Vanoongororawo nyaya dzemabhizimusi uye vari mukuru wesangano reResearch and Advisory Services Dr. Nyasha Kaseke vanoti mukuoma kwezvinhu ndimo mune mikana mizhinji inofanira kushandiswa nevechidiki.
In actual fact, if you want to do a good business, munoita business kana nyika iri mumanyongori nokuti ndopanobuda mikana ipapo. Kana nyika yanaka, munhu wese anenge auda kuita business, even vekunzi vanenge vakuti munyika manaka tada kuita mabhizinesi. Yatinoti competition iyeyo inenge yakati wandei. Asi kana zvinhu zvine manyongori like this, ndopokutanga ukangoona mukana chete kutanga kabhizinesi kako.
Dzimwe unyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki dzinoti hurumende nemasangano anoshanda akazvimirira vanofanira kuramba vachitsigira vechidiki ava kuitira kuti vawanewo zvinobatika zvavanobatsira nazvo nharaunda dzavanogara pamwe chete nenyika. Izvi zvinopa kuti vasaite mabasa erima akafanana nechipambi, kuba kana kushandisa zvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.